Views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 19 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana nemakumi maviri 1420 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Nyanzvi dzezveupfumi dzoita chivimbo neurongwa hweReserve Bank of Zimbabwe. Makereke otsvagira hurumende rubatsiro kubva kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana nemakumi maviri 1420 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu zana nemakumi maviri 120 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu nemakumi mana ane vasere 548. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi masere nevatanhatu 186 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi maviri nevanomwe 127 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevatatu 35,543. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana masere ane makumi maviri nemumwe 31,821. Gavhuna veBhanga Guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangulya, vakaparura nezuro hurongwa hwemafambisirwo emari kana kuti monetary policy statement nechinangwa chekuda kusimbaradza upfumi hwenyika. VaMangulya vanoti vanodawo kuti mitengo iyo yange yoramba ichikwira idzikame. VaMangulya vanotiwo vanhu vanenge vokwanisa kutora mari inosvika zviuru zviviri zvemadhora pazuva mumabhanga uye vari kutarisira kuparura imwe mari yemadhora makumi mashanu kana kuti $50 bill. Pari zvino Reserve Bank of Zimbabwe ine mari hombe yemadhora makumi maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGift Mugano vanoti urongwa hweReserve Bank of Zimbabwe hunoratidza kuva hwakana sezvo huine chinangwa chekuti mitengo inge yakadzikama, izvo zvinobatsira mukusimbisa upfumi hwenyika. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMugano kuti tinzwe mafungiro avo.
Tichiongorora monetary policy yapresentwa naGovernor weCentral Bank Dr. Mangudya, tiri kuona kuti donjo remonetary policy yakarerekera pakudzikamisa mitengo munyika. Nekuti vese vanoziva zveeconomics, basa reReserve Bank nderekuti mitengo inge yakadzikama kuita kuti upfumi hwenyika hahuwandutsike. Saka Monetary policy ya president kwa nasi yanga ichiratidza kuti tiri kuwina senyika tiri kubudirira kudzikamisa mitengo nekuti inflation iri kudona sekuripota kwaita vamangudya yava kwa 300% 368% muna January 2021 muna July 2020 inflation yakanga yaita chimbuka mpengo kusvika pa 837.5% saka kana yabva ikoko ku 837% ichisvika pa 368% zviri kureva kuti hurumende iri kuita progress pakurwisa inflation
ko panyaya yemari iri kutenderera munyika apa vatiwo kudi
pa presentation yaitwa na governor iri kuratidza kuti vari kukwanisa kukunda ku manager money supply kuti mare iri kupinda munyika isange yakawandisa zvakanyanya nekuti ma targets ave kuti pa kota yoga ye ngati kota of the year avasi kukwanisa kupfuura 25% increase in money supply zvinova zvinokurudzirwa nekuti kwetakabva kumashuroko dambudziko ranga ripondere kuti hurumende yanga ichiprinda mari yakanyanya zvaizokonzeresa kuti mitengo iite chimbwa mupengo rate ikwire kumusika mutema
chii chinopa kuti rate ikwire zvakanyanya
nekuti vanhu vanonga vane mari zhinji yavanoshandisa kunotenga mari kunze kwenyika saka izvozvo kubva 2020 kutanga pa mid year kusvika pari zvino central bank yakamiramira kuti money supply isawanda zvakanyanya uko ku minister of finance havana kuspenda mari yakawanda yaizokonzeresa kuti vapinde mu central bank vachikonzeresa kupinda kwemari saka ndiyo ma achievements anga yachibuda mu monetary policy and the governor of central bank vasimbaradza kuti vacharamba vechibata chepakati kutsika mabreak kuita kuti money supply isaramba ichiwanda zvinova zvitinokurudzira nekuti ndo zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hudzikame
ko panyaya yemari kunze iyi kana kuti foreign currency inotemesa vakawanda musoro zvikuru vemabhizinisa
vari kutaura nhau dzeforeign currency kuti musika wemari dzeforeign currency ucharamba uchisimbaradzwa nemaexports nemadiaspora remittances nemari dzinoonekwa munyika dzinowanza bhengwa foreign currency dzabhengwa 20% yacho ichaenda kunosapota auction system saka mubvunzo unoda kuziva vanhu ndozvekuti zvinokwanisa here kuti gore ripere auction system ichakadzikama ndinoona sekuongora kwatiri kuita yes zvinokwanisika nekuti chanyaya kusimbisa upfumi hwenyika gore rino idenga ratisekerera riri kuratidza kuti kunaya kwemvura goho richanga rakanaka
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology vaGift Mugano vachitaura vari parunhare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7 Sangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti riri kumhanya-mhanya kutsvakira Zimbabwe rubatsiro kubva kune dzimwe nyika sezvo Zimbabwe yakatarisana nenguva yakaoma pakurwisa kwayo chirwere cheCOVID-19 mutauriri wesangano iri Reverend Kenneth Mutata vati sangano ravo ranyorera nyika dzakawanda magwaro richikurudzira kuti dzibatsire Zimbabwe sezvo nyika iyi isina kuwana rubatsiro rwakakwana kuti igadzirise zvinonetsa munyika pamwe chete nekurwisa chirwere cheCOVID-19 Reverend Mutata havana kudoma nyika dzavari kukumbira rubatsiro vativo zviri kuitwa nesangano ravo zvinoenderana nezvinangwa zvehurumende kunyange hazvo risiri kushanda nehurumende panyaya iyi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori webazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti vatipe pamire hurumende paurongwa hwekutsvagirwa rubatsiro nemachechi
hongu makereke anyora pamwe chete achigamuchira kuuya kwechipo chema injections kana kuti mavaccines akanangana nechigwere cheCOVID-19 chikumbiro chedu changa chiri kunyika dzakawanda kuti dzibatsire nyika yeZimbabwe kwete kumavaccines chete asi munoziva kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika isina kuwana urubatsiro gwakanangana neCOVID-19 kana kuti mari dzaipiwa kune dzimwe nyika dzinovabatsira kukushina evanhu panguva yeCOVID-19. Saka tiri kunyora tichiti zvingabatsira kana nyika dzinenge dzichiti parubatsiro gweCOVID vaccine kukabatsirawo nyika kuti paichaita post-COVID recovery plan yayo, kune ufumi hunobatsira nyika kuti irikave mabhizinesi agobatsirika.
Zvimwe zvamunoda kuti Zimbabwe ibatsirwe nazvo zvakaita sezvipi?
Tinofunga kuti nyaya dzekudzivirira mafrontline workers dzakaita mapersonal protective equipment anoramba akakosha, nenyaya yekuti havasi vese vanhu vachabayiwa nhomba iyi nekukurumidza. Saka kana zvichibvira PPE yakakosha kuti tirambe tichiiwana. Zvimwe zvatinotarisira hongu ndezvekuti zvimwe zvibatiso zvingashandiswa kuti basa remuzvipatara rirambe richienda kumberi zvakakosha. Tinoziva kuti kunyangwe chigwere chatakatarisana nacho iri COVID-19, asi iningi umbo watinawo unoratidza kuti zvimwe zvigwere zvasara kumasure nenyaya yekuti vanhu vese vanga vakakoncentreta paCOVID-19. Saka zvimwe zvigwere zvinositambudza vanhu zvakaita sana diabetes, zvakaita sana blood pressure nezvimwe zvakadaro zvinoanganzi machronic diseases anoramba achienda kumberi dzimwe nguva asina zvibatiso zvakakwana. Saka chatinokumbirisa ndechekuti kana zvaiwanikwa zvibatiso izvozvi kuti vanhu vachengeteke, vanga vari pamaroutines ekuwana mishonga iyoyi vatange kuiwana zvakare nenzira yakakwana. Ndofunga zvinhu zvingabatsira zvikuru.
Muri kukumbira rubatsiro urwu kubva kunyika dzipi uye mati mawana mhinduro here?
Tiri kunyora takatarisana nenyika dzose dzingada kubatsira. Hatisati tava nenyika yatingati imwe chete yatati tanzwa kuti yaita response yakanangana nechikumbiro chedu. Vawande.
Sangano renyu riri kushanda nehurumende here kana kuti riri kutsvaka rubatsiro urwu rega?
Ikwete, Vawande, hatina kumbotaurirana nehurumende pamusoro pechikumbiro ichi, asi tinoona sokuti chikumbiro chavano chinofambirana nematauriro avo, sezvo ivo vachitotarisirawo kune dzimwe nyika kuti nyika ingawana rubatsiro. Communication hongu yakasvitsiwa kuhurumende. Hatisati tanzwa kuti ivo vanoiona sei, asi tinoona sokuti zvinofambirana nourongwa hwavo vawande.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Kenneth Mutata, vachitaura vari parunhare kuHarare. Rimwe sangano rinomirira vanorarama nekuzvishandira reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VISET, rinoti rinotambira nemufaro kunyevenyutswa kwakaitwa mutemo welockdown wakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutanga kwesvendo rino wakanangana nevanozvishandira voga. Asi mukuru weVISET vaSamuel Wadzai vanoti vazhinji vevanhu vanozvibatira mabasa vari kutadza kudzoka kumabasa nekuda kwekushayiwa mari dzekuti vavhure zvekare, sezvo vange vave nenguva yakareba vasiri kushanda nekuda kwechirwere cheCOVID-19. VaWadzai vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsirawo nemari dzavakavimbiswa kuti dzichapiwa vemabhizimisi madiki munguva ino yeCOVID-19 kuitira kuti vakwanise kusimuka zvekare. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvokugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima, avo vakavimbisa kubatsira vanozviitira mabasa avo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaMavhima kuti vasvaka papi nenyaya yerubatsiro urwu. Ngatinzwei vaWadzai vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinotambira zvakataurwa izvozvo nemukuru wenyika kuti informal sector ite zvokuvhurwa. Ndofunga munoziziva ndozvatakati tichingochemera asi dambudziko riripo mukoma jonga nderekuti nekuda kwenguva yatanga tagara tisina mukana wokushanda kuti tiite mari vashoma vanhu vanokwanisa kudzokera vachikwanisa kuzadzikisa zvakataurwa nomutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika akataura kuti vanhu vanofanira kutevedzera hwaro hweWorld Health Organization. Hwaro uhu hunosanganisira kunge vanhu vane maface mask, vane masanitizer, vane sipo, zvikwanisiro zvokuti vanhu vanenge vachipinda mumashopu avo vange vachitevedzerwa, vachitariswa kuti vakachena here, havana COVID. Zvimwe zvachona zvinotarisira mathermometer. Madhuriro ari kuita vashoma vari muinformal sector vanogona kunge vachitenga zvikwanisiro izvezvi. Saka nyaya hombe iripo ndeyekuti vanhu vanogona kunge vachida kuti vaiti zvezi zvese zvakataurwa, asi nenhau yokuti nenguva yatanga tagara tisingashande, vashoma vanogona kuwana mari iyoyo. Kutendera kwataita seboka tichiona zviri kuitika muHarare zvotaridza kuti vashoma shoma vanogona kutoona sekuti ichingori total lockdown, nokuti mainformal traders anokwanisa kunge achiwana zvikwanisiro zvakataurwa izvi kuti vazokiriwa nehurumende. Uye nokuenda kunoti vanhu vatestwe zvinodhura, zviri kudhura mari dzacho vashoma vanhu vanogona kudziwana.
Asi kavawadzai, tinonzwa kuti kune nzvimbo dzekuvheneka kana kuongorora vanhu COVID-19 dzinopa rubatsiro rworo pachena. Sei nhengo dzenyu dzisiri kuenda ikoko?
Kungotaura kunenge kuchiitwa. Chokwadi chiripo ndechekuti line raunopinda queue nekunonotswa kwaunenge uchiitwa kuti unge uchinzi uzowana mukana wokutestwa vashoma. Mukatasa kuwanda kwakaita vanhu vari muinformal sector mukoma, tinotaura kuti 90% zvichikwira yevanhu vari muZimbabwe. Zvino pazuva makliniki ari kutaurwa anogona kutotadza kubatsira vanhu chero gumi chaivo, nekuda kwokuti vari slow. Zvinhu zvacho hasikungotadza kuti vanhu vada kubatsira vanhu vanoda kudzokera kuenda kumabasa. So vanhu vazhinji vanenge vachizofosekedzwa kuti vaende kune dziya dzimbo dzevanhu vakazvimirira ugavanita matestsaya, ende tinoziva madhuri ari.
Mamwe matambudziko amuri kusanganawo nawo ndeapi kunze kweyamataura iwayo?
Matambudziko akawanda ndiwayo akanangana nenyaya yekuti zvikwanisiro hazvipo. Chero tikadzokera kumamaketsi kwacho, haingosiri nyaya yekuti isusu sevanhu vanotengesa pamamaketi, vanhu vari kupinda mumamaketi iwamo vanofanirwa kunge vachiuya vakachena. Ende kuchena kwatikurira ndicho kuti munhu paanopinda paendri yemaketi, kana kuri musika kana muri mushopu ya informal trade, tinenge tichitarisira kuti vanhu vange vane zvikwanisiro zvokuti havauye vachiparadzira chirwere icho chichi. Chechipiri, pakambotaurwa nyaya dzekusheni fundi dziya, taitarisira kuti sezvo takudzoka tanga tisina mukana wokushanda, ndopa dzaifanira kunge dzichiuya dzichibatsira mabhizinesi anga oda kuparara kuti achisumuka. Funga munoiziva stimulus package yakanzi yakaiswa yekubatsira maSMEs anga akavhara, ngaichiuya so that vanhu vanokwanisa kuchihodha vachidzosera zvinhu zvavo mumashops, vachikwanisa kutengesa, vachikwanisa kuriritira mhuri dzavo. Tozotarisa nyaya yetransport, pavakarerutsa vakati mainformal traders ndaachishanda, havana kurerutsira futi vanhu vari kushanda mumakombi ekuti tikwanise kubuda mudzimba nokuenda kumabasa. Saka dambudziko retransport idambudziko hombe. Zvaida kuti pakurerutsira kwavaita mainformal traders zoonekwawo kuti kana iriyo zvupo yopuwa mukana wokuwedzera vanhu vanouyawo vachibatsira kuti transport vanhu vaone transport, nokuti ndiro rimwe dambudziko hombe chaizvo.
Avo vange vari mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa zviri pamutemo zviri mubhiri ravo rekuvandudza mutemo unobata kupinda nekugara muAmerica kwevanhu vanobva kune dzimwe nyika. Bhiri iri rikatambirwa kuva mutemo rinopa mukana kumamiriyoni gumi nerimwe evanhu vari muAmerica zvisiri pamutemo, kusanganisira vana vavo vakapinda muAmerica vari vadiki. Bhiri iri riri kutsigirwa nemari inoita mabhiriyoni mana emadhora ekuAmerica achashandiswa mukati memakore mana mukurwisa uori nekusimbaradza kuchengetedzwa nekubudirira kwevabvakure munzvimbo dzavanogara. Biri iri rine urongwa hwekuvakavo nzvimbo mudunhu reCentral America yekumisa vabva kure vanoda kuenda kumuganhu weAmerica neMexico nechinangwa chekupinda muAmerica zvisiri pamutemo. Vetare zvokupinda nekubuda kwevanhu munyika vaEmmanuel Ncube Sox vanoti nyaya dzinobata vabva kure dzasvika pakaoma muAmerica nekuti dzave kutorwa senyaya dzerusarura ganda.
Vakati wandei zvavari kuda kuita vaBiden zvinosanganisa kupa vanhu bvumo yekugara muno kana vane makore vari vachigara muno zvisiri pamutemo. Zvinosanganisa kupa vana vakauya neprogramu vari paprogramu yatinoti DACA vana vakaunzwa nevabereki zvisiri pamutemo asi vane nguva vari muno vakafunda muno vanokwanisa navo kunge vachipiwa mvumo yekugara muno semapermanent resident. Zvinosanganisa kuwedzera mavisa diversity visa chirongwa che kuda kuti vanhu vawande vanobva kune dzimwe nyika. Pari zvino mavisa aya ari pa 55,000. Zvino vaBiden vari kuda kuti akwidzwe to 85,000.
Zvimwe zvinogona kuchinja zvakaita sezvipi?
Chirongwa chavo chinosanganisirawo kuda kuti vana vakashukaniswa nevabereki munguva yavaTrump vakwanise kunge vachisanganiswa nevabereki vavo. Zvinosanganisira kuchinja mitemo mumatongerwo evanhu vari mudeportation kuitira kuti vana vanenge vachipinda mumacourts aya vakwanise kunge vane mumiriri anobhadharwa nehurumende. Zvinozotiwo kana kuine vamwe vasiri vana asi vari vanhu vanokodzera kuti vakwanise kunge vachibatsirwa sevanhu vanenge vaine pfungwa, vanenge vane kurwara kwepfungwa, vakwanise navo kunge vachiwana mumiriri muimmigration court anobhadharwa nehurumende.
Sei nyaya iyi yeimmigration ichinetsa kugadzirisa sezvo vaimbove vatungamiriri veAmerica vazhinji vakaedza kuigadzirisa asi vasingabudiriri?
Nyaya yeimmigration inotinetsei nokuti pari zvino yave kuitwa kunge inyaya yeganda naiya yave kuitwa kunge inyaya yekuti imi munoda kutengesa nyika kune vanhu vari kubva kunze. Isu tinoda kuchengetedza nyika against vanhu vari kubva kunze. Saka inyaya ya politicizwa nenzira yanga isipo kare. Saka zvakunetsa kuti vanhu vakwanise kuwana mukana wokushanda pamwe maRepublicans nemaDemocrats vachigadzira nyaya yeimmigration.
Kana vaBiden vakabudirira, zvimwe zvingatarisirwa kupindudzwa zvakaita sezvipi?
Vakabudirira vaBiden, ndinofunga zvichabudirira zvakati wandei. Tataura neshanduko rechirongwa chedhaka kuti vakwanise kunge vachiwana mapermanent residence vana vari muchirongwa ichi. Ndinofunga paine kuregerera kune vari munyika zvisiri pamutemo. Hatizive kuti ndiani acharegerera uye ndezvipi zvimwe zvinodiwa kuti munhu achiregerera, asi ndinoona kunge pachange paine kuregererwa kweamnesty kune vanhu vari muno zvisiri pamutemo. Kune zvizhinji zvakaitwa navamutungamiri vaTrump vachitsvaga kudzikisira kupinda munyika zviri pamutemo naika vachishandisa maexecutive orders. Izvi ndinoona zvese zvichikwanisa kunge zvichidzoserwa pazvanga zviri before Mr. Trump came in.
Zvinogona here kuti kana pakauya umwe mutungamiri weAmerica vaBiden vabva pachigaro anogona kudzima zvese zvinenge zvaitwa navaBiden?
Handifungi kudaro. Zvinodzimika zvinhu zvinenge maexecutive orders, maexecutive actions naika izvi zvinhu zvinenge zvichiitwa nemutungamiri ari mubato rake reexecutive, zvisinei nezvichabuda mucongress mune vanyori vemutemo. Zvikaiswa pamutemo handifunge kuti zvinokwanisa kunge zvichibvisisa. nekuti parezvino zvakaiswa pamutemo weimmigration dzezva 1996 saka tasvika pane muna 2000 muna 2020 since 1996 vachizama kunge vachizvichinja saka vakakwanisa vaBiden kuzvichinja ndinoona kunge zvichagara makore akati wandai
avo vange vari nyanzvi mune zvemitemo yokupinda nekubuda kwevanhu munyika vaEmmanuel Ncube Sox vachitaura vari parunhare kuTexas. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo muzinda weUnited Kingdom muZimbabwe unoti ucharamba uchitarisa nyaya yomudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Alan Moyo uyo ave nemazuva makumi manomwe akavharirwa asina kutongwa kubva zvaasungwa muna zvitagore rapera. Chronicle rinoti mwana musikana ane makore gumi nerimwe akaputikirwa nechinofungidzirwa kuti chimbambaira kana kuti landmine akarasikirwa nerimwe gumbo rake. Mapurisa anoti Samantha Mudimba wemumusha weNeve uri muwadhi reSimangani kuHwange akange achitamba neshamwari dzake pamusha pavo asi vamwe vake havana kunyanya kukuvara. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pamuzoroi vashamarari vestudio 7. Ini zvangu ndandine chichemo chokuti dai zvikoro zvazvavhugwawo zvikoro izvi zvikuvhagwa kwazvo zvatikanganisirawo vana. Vana vakutengesa mafiriziti muBedbridge nezera risasvika rokuti vave vanoshanda. Nokuda kwezvikoro izvi asi zvikoro kazvazvavhugwa dai zviri nani. Vana vaitombokurawo vari kuchikoro nokuti izvezvi zera racho richakasiya. Mwana kana aindotengesa mafiriziti ane 11 years zvinorevawo kuti chii nhai vashamarari takumbirisa.
Makadiiko paStudio 7 apo? Aiwa nauya navamunangagwa yakuramba vakavhara mabhodha yaomesa zvinhu. Dai vangorega vanhu vasununguka vapazvifambira vazvitsvakira upenyu hwaoma kuZimbabwe asi vagona kuti ndivo vatanga kubayiwa ivo vana vachiwenga inova nhau yakanaka. Vanhu vasangobvuma kubayiwa vasati vaongororwa mushonga. Ndinotenda ndiri pano paPitori ndini muchongwi.
Yebo yebo paStudio 7 apo parisei. Hei ndoda kutenda wakomana nekuwapo kweStudio 7. Zvekuti dai Studio 7 isipo handiziti taidi ende handiziti izvi tingadai tiri papi. Tingadai tichingodzvanyiriwa tichingoperera pasi papasina kana unombozvihwa kana unombodii zvisikambozvikanwi kana kumbodii. Saka hei ndoda kutenda maningi Studio 7 kuti munhu wakatanga kufoma Studio 7 wakagona asingaiti.
Nangu zvitandoitwa mazana ndiri muno muPretoria. Ndane mashoko mashoma ndoda kuti nditumire kutungamiriri hwemusangano weMDC Alliance kuti dai zvagona vaita kuti vasimbaradze gwara remusangano kuzivisa vanhu zvakakoshera kuvhota nekuti mavhoti a2023 ava kuswedera saka nguva iri kutisiya. Ndatenda hangu itave kuti audio yangu isvike kuutungamiriri hweMDC Alliance.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Kambo kanobva kuna Love Mo Majaivana. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chine mazana mana nemakumi maviri 1420 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro makereke otsvagira hurumende rubatsiro kubva kunze kwenyika nyanzvi dzezveupfumi dzoita svimbo neurongwa hwereserve bank of zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.